Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 16 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva yaisina kutara. Mumwe mubereki wemadzimai MDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chiri muHarare okurudzira masangano eUnited Nations nemamwe kuti apindire muZimbabwe. Gweta remadzimai matatu anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa rinoti madzimai aya akakuvadzwa zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva isina kutarwa kutanga mangwana manheru apo panga pachipera level 2 yakanga yatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vabatwa neCovid-19 vanga vava 42 uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Hama neshamwari dzaenda nhasi kunoona madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chemuHarare zvichitevera kutochwa kwaanoti akaitwa. Madzimai matatu aya muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova akaudza hama dzavo nezuro kuti akabatwa zvisina kunaka mushure mekupambwa kuWarren Park ndokuzobva anosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Tabata baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Zviri kuita kunge zvinoda kuita nani asi vana vari kurwadziwa, vana vakakuvara. Inini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I kind of ask some of the questions but mwana akataura kuti zvandakaitwa dhedhi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vaChimbiri ndapi matanho amuchatora?
Ndichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa kuNational Criminal Court. Ngava uye I'm prepared to give evidence. Yes, zvakaitwa vanava nezvandakamboitwa neni izini a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare ndakatongorohwawo zvamundi pateziteshen zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita vakazviita. How can a police kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti ende police station onomuita hand over kune bere ririkuda kudya nyama mupurisa chaiye chaiye police chata idaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvaifanira kunge zvichiitika. Even officer commanding pataimu yacho is also involved because zvinhu zvakaitika izvi guys. Controller anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaitika.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here?
Ichokwadi ndinavo mapurisa umwe mukadzi vakadzi 2 nemupurisa varume 2 ari panapa. Mumwe acho ari kuzviti sergeant ari panapa. Yakatonditarisa panapa mupurisa ndinaye ndiri kutori pachipatara pacho anofunga kuti kunyepa ngaave ndiri pano ini inonzi Chimbiri mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo I'm puzzled ndikutoshamisika ndikutokashamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa ivo ndo vakaurayisa vanavo. ndo wakaita endova kumagandanga akanoda kuuraya vana ndo vakuchiuya manje kuda kuchigadha vana nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozviitwa izvi vanogadha kuti kana vapora havazovasunga so that havazovashaya ndo zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vanonzi vachiziva nyaya saka vari kuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati hapana kana nyaya yavainayo mapurisa avakakonzeresa vakakwadza vana saka kana pachinzi paine nyaya kureva kuti nyika haichisina hurumende kureva kuti hapachisina mapurisa kureva kuti nyika haina constitution because police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigetwa then oendeswa kumatare edzimhosva ndo zvandoziva inini havasunge munhu kuzonoinvestigeta ndinifunga kuti vane mhosva nokuti vatorwa instruction inevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kuloendekodha loendekodha ipolisi iri mukati mepolisi asi iri ZANU-PF
semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana izvi
mhuri yangu yese izvozvizvi haisi kuita zvakanaka madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoireti mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling, mama mukadzi wangu. Vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari dzese right now they are in a critical ndikatini critical stress and strain. Vatotraumatized. Sisivo nokuti mapicture azara nyika yese ivo vanto nemaabsolesa vari kungoona mapicture iwayo vana vachichema vana vakakwara vachiita sei. Handikwanisi kuti ndiburitse mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita misa mabhurugwa avo neropa ravakakwadzwa ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu huchivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro asi madzimai enyika ino aifanira kuchimuka zvinoizvi iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai vanozviti madzimai
gweta rezimbabwe lawyers for human rights vajeremiah bhamu vanoti vakamirira kuudzwa zvokuitwa nevanhu vavari kumirira kuitira kuti vatore matanho asi vati pavaenda kunoona madzimai aya vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vapiwa mushonga unodzosa marwadzo abduction bhamu gweta rezimbabwe lawyers for human rights vajeremiah bhamu vachitaura vari parunare vari muharare sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweafrica rehuman rights watch rinoti riri kushushikana zvikuru nezvakaitwa madzimai matatu emdc tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweafrica vadheva mavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo
vaitaridza kuti vaive nemarwadzo akanyanyisa uye vakakuvara zvikuru saka vaisakwanisa kukurukura pamusoro pezvavatanga vasangana nazvo vaiti vachingotanga kutaura muromo mumwe chete votanga kuudza kuchema saka takaona zviri nani kuti vatange vamboongororwa nanachiremba kana vachinge vasvika pachinhanho chekuti vavekwanisa kutaura tochizonzwa kuti zvakamira sei paipapo
segweta riri kumirira ivo madzimai aya ndapi matanho amuri kuronga kuzotora
danho rekutanga nderekuti vatange vaonekwana nachiremba vapodzwe zvemarwadzo avainavo pari zvino danho repiri nderekutsvakurudza kuti zvii zvakaitika kwavari uye vakanga vakavatapa ndanani vasungwa here vabatwa here nezvavanofanira kunge vachiitwa nemutemo chaizvo danho retatu kunenge kwava kuchizonzwa kune ivo vatatu ava kuti zvimwe zvavanofunga kuti tiite mberi ndezvii asi chakakoshesa pari zvino ndechekuti vatange varapwa totsvaka nzira dzekuti tizive nadzo chokwadi chekuti zvii zvakaitika kwavari nekuzoona matanho anotevera kubva ipapo
tiri kunzwa kuti madzimai aya akachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here ichi
hongu kune mapurisa ariko akavachengetedza pataikurukura nemapurisa pane zvazvo vakativimbisa kuti havana chishuo madzimai aya vari kuti vepo kwavo vakuzokuchengetedza vatatu ava kuti pasaite mumwe angangoda kupara mhaka pavari
o mapurisa angatizvo pasaite vamwe vanhu vangazvinge vachida kupara mhaka pavari ivo vamuri kumirira vachiti vakazviisa mumaoko emapurisa vakazoburitswa mumaoko emapurisa vachinoendeswa kune vanhu vakazovatocha nekuvashungurudza
ivo kutaura kwavatatu ava havasi kutoda zvachose kuona chinonzi mupurisa nekuti vari kungoti vakaona mupurisa vototanga kuchema kuti ndini makatiita zvatiri nhasi izvi ndine makati tapa, ndine makati hova, ndine makati mbunyikita po 00. Na izvozvo hatina kusununguka kuti munge muripo padhuze nesu. Hamusi kutichengetedza asi kuti ndine muruto kutikanganisa nekuvhiringidza utano hwedu. Asi takazongotaurawo navo tikati pari zvinezvi kunyanyanya muri kutema hamuna kusununguka kuvaona ngatichiwiriranei kuti panoita distance yekuti ivo vaongororewo zvavaroda kuongorora nekuti asi wese mupurisa akanga aripo asi wese mupurisa akazviita. Saka chatakangokumbirawo kuvakuru vemapurisa ndechekuti kune vacho vari kunze vauye vachivachengetedza ngavange vari vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzakadai.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadheva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Studio 7 hainakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nezuro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vakati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa13 Chivabvu maererano nemafambiro emadzimai matatu aya kubvira musi wavakaratidzira kuWarren Park.
Sesangano reHuman Rights Watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa, kupambwa nekuzoshunguruswa nekurova zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kuMDC nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa paroadblock pashopground ndokuendeswa kuHarare Central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kuBhindura kwavakanoshungurudzwa. Hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu, uyezve tinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muZimbabwe zvaisamboitika makore esapfuura.
Munoona here hurumende yeZimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi?
Kwete, tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa, vakashungurudzwa, vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa. Tinosanganisira vana Tshatenda Mombeyarara, vana Samantha Kureya anonzi Gonyeti, vana Obet Masaraure nevazhinji vese ivavo, hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu. Zviri kuramba zvichiitika. Madzimai matatu eMDC vakatorwa paHarare Central Police Station mukati memaoko emapurisa. Zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi. Ndokusaka hurumende yeZimbabwe isina shungu dzekuti ibate vanhu ivavo. Tochikumbira sangano reUnited Nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu, ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika. Mweya rudziyiwe kuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro, achirohwa zvakaipisisa, achiita seachapondwa kuitwa kafira mberi mukati menyika yeZimbabwe nemutima. Hazvifaniri kunge zvichiitika zvachose.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane mataro here amuri kutorera hurumende yeZimbabwe?
Hongu, chekutanga tikuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama nekuti kodzero dzevanhu vese vana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Ndochatikuramba tichitaura, uyezve tokutaurawo pasi rese kune vanhu veSADC, vekuAfrican Union, vekuAfrican Commission on Human and People's Rights vese vangateerera zvavo kuti hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira yakaitwa zvakadaro, igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Hazvifaniri zvachose. Kana kuine vanokwanisa kubatsira, ngavataurewo nevari kutungamira nyika yeZimbabwe kuti vanzwe tsitsi, varemekedze kodzero, vachengetedze zvizvarwa zvese zveZimbabwe nenzira ine hunhu inoremekedzeka.
Iko kupambwa kwevanhu kuri kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Mwakawani, kunongoreva chete kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo, uyezve zvainzi mutangiro mutsva wenew dispensation aingova manyepo, kwaingova kutaura, hapana chokwadi chiripo. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevanhu veZimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavaMugabe. Dambudziko guru, hurumende ngaiite, ngaizwe tsitsi, ngairatidze mwoyo wekubereka, iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe nekuti ikodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo. Zviri kuitwa hazvifaniri kunge zvichiitwa. Hurumende ngaimire pachokwadi, iremekedze mutemo, iremekedze bumbiro, iremekedze vana veZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvasvika muZimbabwe nhasi zvichibva kuSouth Africa sezvo upenyu hwanga hwashata munyika iyi zvichitevera kuvharwa kwakaitwa South Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi. SA Report Munjoma.
Vanhu vatakurwa nhasi mangwanani pane vanhu vakaremara 40 nevana avo vanga vachirarama nekupema mumigwagwa iri muSouth Africa. Chirongwa chekutakura vanhu ava vachiendeswa kumisha yavo kuZimbabwe chiri kukokerwa nesangano reInternational Organization for Migration rakabatana nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe nekambani yavaJosphat Skosana yeBig Time Strategic Group. Muumiriri weZimbabwe muSouth Africa va David Hamadziripi vati kune vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vakakumbira rubatsiro kubva kumuzinda wavo. Va Hamadziripi vati pavanhu ava pane zviuru zviviri nemazana matanhatu vaida kuyamurwa kuti vadzoke kumusha. Mutauriri wevakaremara ava va Lazarus Chinara vati vanofara zvikuru kudzokera kumusha sezvo vanhu vakawanda vari kushushikana nemabatirwo avanoitwa pamuganhu weBybridge kudivi rekuSouth Africa.
Kuti inini vapakatanga lockdown takanga tichingokumbira mabhazi kuembassy but takanga tichashaiwa tichida kuenda kumusha. Saka tiri kuti tiri kutendawo embassy nguva ino nekuti yazotikodzidzawo ikatipa kuta vanhu vekuenda kumusha. Zvisinei hazvo kuti pazongwane zvimwe zvipingiridzo kuti vamwe vedu zvinhu zvavo zvazodhindwa zvisirizvo. Mumwe wacho aisiwawo mawani yebhani but nyaya yacho pairi kunetsera ndeyekuti vaigozora kuzikodhindisa sei iwo mabhodha akanga akavharwa. Saka ndopatiri kutishungurudza ipapo. Takaifungira kuti pamwe zvinhu zvichangokonzitwawo kakaa kuti tinishungurudza ipapo.
Vachinhara vati vange vachitambura muSouth Africa nekugara mudzimba vasina chekudya vatenda sangano repasi rose reIOM muzinda weZimbabwe neruyamuro rwavapiwa kusanganisira muzvina bhizinisi vaSkosana avo vabatsira nemabhazi ekuti vafambise. Asi kunyange hazvo vanhu ava vari kufara kudzokera kumusha, vazhinji vavo havachabvumidzwi kudzoka muSouth Africa kwemakore anosvika mashanu nekuda kwekuti vakapfuuridza mazuva avo ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Vachitaura neStudio 7 vasati vasimuka amailowe Dadirwai avo vanobva kumashava vati havasi kufara nedanho rekuti vana vavo vacharambidzwa kupinda zvakare muSouth Africa kusvikira kwapera makore akatarwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rinoona nezvemukati neSouth Africa vaDavid Shabane kuti tizwe pamire hurumende yeSouth Africa panyaya iyi. Pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19, vose vanopinda munyika vanombochengetedzwa kwemazuva 21 chete vachiongororwa kuti havana coronavirus here. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vari pasi rose vanova zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu kwavari panguva iyo nyika dzakavhara nyika dzavo uyezve vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana.
Makadini zvenyu vamwe vese vateereri naTete Marvelous. Ini ndinoitwa Clara Chiera Shava. Ndinobva kushurumwi kuchachacha asi ndiri kuno kuJoburg. Ishune marara niro edu ne COVID-19 ne vana tunoona kuti tukurarama upenyu hwakaoma kuti vana vanenge vari kumusha isi kuno kumabasa. Asi machallenges atave nawo ndiye pakutumira chikafu. Iko zvino kune vakavhurawo zvekutumirisa grocery kumusha, but zvine machallenges yekuti vana vari kunorarira kumaqueue vari vega sesema child aid. Vana vanonorara, inini vana vangu vakaenda iri Monday vakazopiwa chikafu on Wednesday. Ndatoita zvekutozofona ndakutoti ndakutofonera police kuti zvinhu zvamuri kuita magovera muri kuita chikafu chatinenge tabhadhara mari haasi kuita. Saka machallenges atiri kusangana nawo pavana vatinenge tichitatumira chikafu chatinenge tabhadharira mari havasi kuchiwana nenguva. Vana vari kutambudzika vari mumaqueue. Maqueue achona akunge zvakuita bribery, zvinove zvinhu zviri kutiomera zvisingamboiti. Ukati ubatsise kune vematrucks vari kuenda, vanhu vachona havasi kusvitsa zvinhu nenguva. Vana vanozogona kuwana chikafu after 3 weeks kana kusawana zvimwe zvinhu zvaunenge zviri mukati memabhegi aunenge watumira. Saka machallenges akatiomera sevanhukadzi tinenge tine mwoyo wekubereka kuti shuwa mwana wako aite 3 days asiri pamusha ari mudondo achirara nenzara achirara ari muqueue nechando, zvinorwadza zviri kutiremera zvisingamboiti.
Yeah, muri kutaura vana vamai vangu yakaoma, akaoma zveshuwa. Hazvisi nyore kuti chirwere ichi kwachakatanga kuChina kwacho ikoko. Hatina kumbovarapwa chipera tichikunzwa tichatangazve. Asi muno muZimbabwe votiunzira futi maChina iwawo kwachakatangira kwacho ikoko. Zvounza madokta wavo anorapei zvachinonzi hachina mushonga. Vanenge vachamboita sei because kunoku kwacho vakataura kuti hanzi chikakubata chirwere chachogara kumba, ugare kumba ikoko pako wega handiti. Saka madokta aya auya kuzoitei? Vaya kuzobata rei? Zvakangooma mufunge zvinoitwa nehurumende yedu muno muvanhu vamwari. Zvakangooma, remember kuti last year and last year but one vaida kutorera vanhu vekudomboshava. Domboshava yese yezvinzi inzvimbo yemaChina kana muchiri kurangarira. Zvakangofanana naizvozvi kuti vachangoti futi izvozvi kutirapa kwavaizokubatsirai. Saka tinovapa zvee chimwe chine izvozvi pamwe pane chavakatopiwa chatisingatozivi muno. Tichazongoona flag yachinjwa muno muZimbabwe. Tichazongoona flag yachinjwa vana vamwari. Zvakangooma, takungokumbira nyasha. Izvozvi izvi zvino kudhura, hazvisi kutengeka vana vamai vangu, hazvisi kutengeka sugar 3 US. Kuno kuUS yacho haiwaniki zvokudaro. Mari iri kwebhondi, bhondi racho kuti uriwane iri kesi undoriwana maiko kesi ndokunge washingiririsa kutsvaga tsvaga tumaparty time twacho. Ukati uchienda mazuva ano vaakuchirambawo maparty time acho nenhau yekorona, munhu anenge akuti aiwa chimbogara zvakaoma vana vamai vangu. Ngatingorambei tichina mata, Mwari vatiitire nyasha nekuti patava pacha pasina kumira zvakanaka.
Indetwa mai mwoyo, ndinogara kuPretoria kuSouth Africa kuno kundo kwatiri. Nyaya yeCovid iri kutishunguruza zvakanyanya. Nokuti izvozvizvi takangogara hapana chatokwanisa kuita. Unotogara kuchengetedza upenyu hwako wakazvigarira mumba mako, nokuti ukada kubuda kuinda kunze uko zvinobva zvako zounowana wazobatwa nechirwere chacho manje. Saka takatogara, asi zvinotirwadza manje ndezvokuti vana vari kumusha hatina access yekuti tigone kuvatumira chikafu. Saka samai zvinhu zvinorwadza, unoe uchingofunga ndo panobva pasvika fungwa manje. Taakufunga zvakanyanya kuti ko zvichasvika kupi, nokuti vana sesu ana mai tinonyanya kurwadziwa zvikuru. Zvinhu zvinotirwadza izvozvo, asi tinongoti vanhu vamwari ngatinamatei, zvichapfuura. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ngatirambei tiri pamunamato tichishingirira semadzimai chinamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutedzenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana neveruzhinji munguva ino yelockdown vari kuchema kuti mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwidzwa zvekuti vari kuchema-chema nedambudziko iroro. Kunyange hazvo hurumende yakanga yakurudzira kuti mitengo yezvinhu idzoserwe pane payaive musi wa25 kurume gore rino. Vezvitoro vanonzi havana kutora matanho iwayo. Kuti tizeye nezvematambudziko aya, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Vakuchera, mungatanga nekuti tsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzemitengo yatiri kunzwa kuti iri kukwira vanhu vachinyunyuta.
Chanyanya kukonzera kukwira kwemitengo inhau yekuti mari inodiwa kuti inge ichitenga zvinhu izvi imari yekunze kwenyika. Sekuziva kwenyu zvigadzirwa zvinotengeswa muno, maraw materials acho mazhinji anowanikwa kunze kwenyika, nezvimwe zvinototengeswa angava mafinished products anowanikwa kunze kwenyika. Saka kukwira kunenge kuchiitawo dhora pamusika mutema ndokunokonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire, nekuti vanozotengesa muno vanenge vachida kuti vatenge mari iyo yekunze kwenyika kuti vakwanise kusupplya. Mari yavanokwanisa kutenga kureserve bank zvikuru sei takatarisa iko zvino kuti nenyaya yecoronavhairasi hapana mari yakawanda iri kunyanya kupinda muhomwe, ishoma pane yavanenge vada kuzoshandisa kutenga zvinhu zvekutengesa muno.
Takaona mwedzi wapera hurumende ichikurudzira vezvitoro kuti vadzosere mitengo payaive musi wa25 kurume. Pane zvakaitwa here nevezvitoro kugadzirisa dambudziko irori kukwira kwemitengo yezvinhu?
Hapana zvati zvashanduka panyaya iyi, mitengo ichingori payanga iri. Even hurumende yaita announcement iyoyoyo kuti mitengo inofanira kudzika. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti ndinoona kunge hurumende iri kutya kuisa maprice controls chizotyira kuti zvinhu zvingazowedzera kushayikwa pashelf. Saka kwanga kuri kungotaurawo kwekuti vanhu vaone sekuti hurumende ine zvairi kuita, asi zvainokwanisa kuita chaiyo chaiyo panyaya dzemitengo idzi hapana. Zvikuru sei nekuti havana rimwe danho ravangatora kunze kweremaprice controls, asi vanoziva kuti danho iroro rinokwanisa kutozokonzera kuti zvinhu zvimire manyama amire nerongo kudarika zvaziri iko zvino.
Tiri kunzwawo kuti zvimwe kunze kwekuti zvinge zvichikwidzwa mitengo zviri kushaikwa muzvitoro kana vezvitoro vachinge vasina kukwidza mitengo yezvinhu izvi, ndezvipi zviri kushaikwa muzvitoro pane nenguva?
Zvava kunyanya kushayika zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva, atingati mabasics, anosanganisirawo zvinhu zvakada kuita setsvigiri, mafuta ekubikisa, upfu hwatagara tichiziva kuti huri kushayikwa. Ndo zvimwe zvezvimwe zvaakushayikwa pamashelves.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yangu inini ndeyekuti dai panga pagarwa pasi zvoonekwa kuti toita sei nenyaya yemitengo dzakasiyana dzedhora, kuti Reserve Bank inenge ichiti dhora riri pa25 asi kune mimwe misika isiri Reserve Bank dhora iroro ratova kuma45-50. Ndipo pane dambudziko guru. Chimwewo chatinokwanisa kuita ndechekuti tiedze kuti zvizhinji zvatinoshandisa tinge tisizviwana muno, togadzira zvinhu zvedu tisingatengi zvinhu zvekunze. Asi izvozvo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kuti tizokwanisa kugadzira yatingati value chain inoita kuti zvinhu zvakadai zvizoitika zvekuti zvese zvatinoda tinenge tisizviwana muno. Chakakosha ndechekuti ava vanotengesa vange vachikwanisa kuwana mari nenzira dzakada kuti chipei dzisiri dzekuenda pamusika mutema kuti vakwanisa kutenga zvinhu nekutengesa. Asi tichigadzirisawo indastri yedu kuti zvizhinji zvimwe zvataa kutenga kunze kwenyika semafuta ekubikisa nezvimwewo zvakafanana nematishu nesipo zvinge zviri zvinhu zvinokwanisa kugadzirirwa muno mune kuti hapana chinotadzisa kuti zvinhu izvozvo zviitike.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
kana muchida kutitumira tsamba mbozha zvitumirei kuStudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC
sokuisika desenda vaku VOA Ndebele amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza seWashington DC olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 ngonkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili
ngezikolo ngananzela bekubeka kahle simongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo khonokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela kodwa ke sisuke singanto siyakusola ukuthi at what level asikathola ama-testing centers
amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo ebindura alokhwe esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele
lokhu besakhanga amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisiswe
sizaxoxa lomnumzana Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT kanye lo nkosazana Otilius Vanda owayebika ejele wona lo umsakazo umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha esethula umbiko lonamuhla umongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni lelokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo eyenkampani yezupho kanye lamabhasi akhona izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala imhloliso lokhu kwenzakala inani labantu abahlasele ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili i-42 elizweni njalo ababulewe yileli gcikwane belokhu bebane umongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala obuso ama-mask njalo begeze lezandla lokhu kwenzakala idolobho lakobulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association oqala ngombiko kamongameli Mnangagwa
kunde sinazele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiyo wonke aphonke uvula nje lezi kolo ngananzela ubekubeka kathe simongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo awema-primary, secondary kanye laku-tertiary khonokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela kodwa ke sisuke singanto siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebe-testiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa lanxa izikolo lezi zizathi zivule bekuyisifiso sokuthi ngathi umntwana wonke uzathi efika esikolo atheste sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kaye kuthela abanye mbela nxa sesuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthela abanye ngoba usongaba lengozi yokuthi ungavula izikolo omunye umntwana oyedwa ngabuyela olomkhuhlane nxa ungasathestwa ngakudla kube sokuthela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lonke. Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele size sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa sikhangela eZimbabwe in particular amanani aloke siye qansa ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile kuvule okuthize nje umongameli kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakoBulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakoBulawayo mbese ngathi izakhamizi zakoBulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswela kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje ikhansili ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Kodwa nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi. Amanzi la kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo. Umbungawakha ngolwesibili walondoloza kuze kuyefika olunye lwesibili. So kube abantu begeza izandla zokufana lokuthi badlalisa amanzi. Amaphetshana esikutshoyo ukuthi i-City Council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu lanxa labo kungasiyo mandla abo kodwa ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi koBulawayo solufaka abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kadesi ngingaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela ngiphenduke ngigeze izandla kodwa ke akusenzeki khonokho khonokana kusuka kufaka abantu bakoBulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu ngasidala umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo. Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela se-Parktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo ehlukuluzekile. Amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba abathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhangi amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazelezi ngoba akusoze kulethe into endlela izwe.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libone ngani amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona amapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba luludaba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqwetha ebandla akhangela ukuthi athole ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzima obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Elithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhuluma iqiniso sokuyihlala yenza kubandla lezano PF. Siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu, baqhambela abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017. Sebebona ngani kuyabasiza kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngisho lomuntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha indlefihle umphini. Siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu, njalo kaqhubekelisa isizwe rathi le-Afrika siya phambili. Ngakho khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho, njalo ukuqamba amanga kusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho. Njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi lapho bathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana naleli, bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo, labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla leZanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshesha.
Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu, njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende, ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda kwalabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi uke wavakatshela kuwa-20 eGwanda South, lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele eziwaholayo awonakele.
Besithela ukudla kwakulinywayo kudlali amabele abolile, so bebesiphela ukukorrekthe khona lokho masinyana, bebekhaba ngokubana amabele anjani awonakele. Basinikenini wonke umuntu ezigovernment zasikhethe umuntu ngabe uyizamu pile ngabe i-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo unkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula. Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kaSkomithi.
siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje tshengisela ufanaka kumshwaneli kungani kumtshwana impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo ikakhulu amasuplayers ethu aselesikhathi elingasifisuku ugeyi ngumkoko lozaphalaza.
UNkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
Siphila ngokuthola amacimbi, thina senelisa ukugola amacimbi. Abengenelisanga, hayi, kunzima. Sikhangelele futhi lasenhlelweni ezigolisayo, siholisa abantu abadala i-social welfare, hayi, thina abatsha, hayi, kulobuzima. Siphila amacimbi. Sibe sintshanisa ethukela ngempuphu kwindlela esiphila ngayo.
UMnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela la ndaba yale corona le engenileyo emashopu amaprizes izinto sebekhweza santandwa usela control ye prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu e 10 kg nge $250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini special abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila weNyandeni uMnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama. Izingadi kade silezingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kwama.
Kusenjalo kolunye udaba osoluthe izakhamizi zamathiya emathetheni ziyimadolonzima imuli yakwesipanda ikhala ezimadonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakele itshefu ekudleni. Sixoxelo khansila wemathetheni uMnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuvili zonke kubhubhe abantwana ababili laye uvili zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanyisele ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ongasungaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izisu baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthe ule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo vanye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Sikakubambi kuhle ngoba laba bezempilakahle besalindele ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili akukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje uthi ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kubikwa besesimeni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngalithona njani izilukandaba siyadimana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Okwakusala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfakazi ngelela abalaleli emakhaya.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kahle, kodwa angiyazi ukuthi kulama-restrictions awe-COVID-19. So, leyo-Congress izoyenzeka mangalo ama-restrictions ezophakanyiswa. Kodwa ama-restrictions mangaphakanyiswanga, i-National Council last week ihlalile nge-Saturday. Yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe court iyocela ukuthi i-implementation of judgment that 3 months period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restrictions. So kuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani, kodwa angibonthele ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya, manje ungasitshela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi bazabuye?
Bakhona abathi bazobuya kodwa nje angiyazi into zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhuluma okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho, laba abahlonipha umthetho le-judgment bazobuya impilo iqhubeke. Abanye sizoqhubeka lokhu esizama ukubabonisa ukuthi kuqakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angiyabona ukuthi laba bathi umthetho ongalandelwa kodwa yini baselegithima futhi besiya emakhoti. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele kodwa yaze begijima kuyo bafike bacela ukuthi hayisicela lisize kanje kanje. Kodwa akunjeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzophinde uye kuyo futhi u-expect ukuthi laba abarestrictwa i-judgment yakho bayenze njani. Bayihloniphile i-judgment wena ma ungayihloniphi i-judgment yakhe nest you.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi. Nginokuyikhuluma le nto ngizoyiphinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment njalo abafuna ukuyilandela. Bona aba abantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani okwakathesi ngoba sasizwe kuthiwa kungani kulokudoniselana?
Yebo, angithi basuka baye enkantolo njengoba ngitsho ukuthi inkantolo yathi ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong. Baze bethi abakusebenzi bona abakulandela amankantolo ikhethwe izanu kwatheni kwathini. Kodwa basuka futhi baya kuyo yale nkantolo abathi ikhethiwe. Bayesikhupha i-judgment evumelana nabo, hayi sebejabula ayisakhethwanga. Ma thina siwina kuthi athina sinodwa izanu. Bona ma bewina akazi kumbe bona bakhuluma into eyiyo abayenzayo. Maybe bona ma besiye enkantolo badizisa kushini ezanu bancedisa angazi. So babanika ukuthi provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke sithale nje-ke then bese kusiya ekuxoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile lati application yethu-ke ukuthi ngoba bebenga-interdictanga thina bebestophe i-government, i-minister of finance ne-minister of justice. So ngoba nathi siyathintela lapho-ke sesitelele i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it ngesilungu babiza bethi i-joiner. So sithe nathi sifuna ukuba yi-part of that proceeding.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalaleli emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT, uNkosazana Thokozani Khuphe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilanga.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla sixoxa lo nkosikazi Otilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangolube licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayehlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyake likuphekelwa ngabantu abangobaba. Kuyabe kungela mafutha vele le mbhidi yangkhona iganyuliwe. Lokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thizi ekami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa yi-collective punishment. Lisho ukuthi litshaye lonke kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayiwa babe bephambanisa.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzani?
Nabe sibala njengabantu labangavela abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle ubone ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhani. Amanzi kama okugeza hayi akhona. Nxa izihlobo zakho zithe zakuphathela isepa konke hayi akuyenelisi ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso. Uwatshe iyunifomu yakho. kodwa unevele ngikho angayimfumo iphiwa ibe enyeinye yangkhona iyabidabukile ukudla ekami iporishi liyabuya liyabe lingelathukela kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi okwesithebo vele kudliwa ispinishi nsuku zonke njengini ntambama ngamachani iibhinzi ziyaye ziziqhwathele emanzini zaphuma
wasuka sokutheni ekhanyi ususiya echikurupi njalo kwakunjani khona ngapho
ngapho ngiphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lifina ngathi ngiyabuza isizathu u-officer in charge wanjela wathi akulasizathu yi-procedure vele bayakwenza emajeni uku-transfer abantu ukusuka kwami kwakubuhlungu kakhulu abanye engasuka nabo babephiwa ithuba balala betsheliwe ukuthi banjani bayahamba nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami lokuthi ngigeze ngalincishwa lonke ithuba leli
kodwa khona echikurubi kwakunjani
indawo liyana elamanzi kakhulu ebantwini abomama kuba nzima ngoba umama into okumele ehlale egezi lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele ihlale ithole amanzi kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni langapha ekami ichikurubi nganile siphatho esingcono kakhulu njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni liyasebenza nje okufana naye nxa kungathiwa liye engadini njalo liyabe lilima ukudla kwenu elizakudla khona bezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho ubusenelisa ukuthi ungaye ekliniki nsuku zonke uphiwa amaphedi amabili lesepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo
kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe nezigelekeqe
ngihlala nabantu ababizwa kuthiwa ngama-D-class ababebizwa kuthiwa balamaqakhulu kakhulu lami bengifakwa khonapho ngaphiwa 7 years ngakhitshelwa 1 ngasala ngile-6 ngahamba layo ngafika ngale chikurubi bangikhiphela futhi ezinye i-2 kwathiwa ngikhitshelwa futhi eyinye i-130 bona bayabe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni
abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini
ngagcina sebese-central besusiwe echikurubi so ukubonana vele besingenelisi ukubonana le uthi ngibe kwazi ukuthi lapho abakhona baphilile umba baphilanga lakathesi vele lanxa ngihleli lokhu kungilimaza emphefumulweni ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izenezi singabe sihlele kwezohlangothi lezomba ngazo kuphela
bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe bebephila njani
bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngabantu engabatholanga besendlini sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkani la engabi lemilando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma ngoba le minyaka le ababeyizile ibahlukumeza lokuthi nje uqala impilo usuke wasuka kwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama asonto elude
kodwa kathesi uzwa njani ungabe lezinyalo njalo awuhlukuluzwanga
okokuhlukumezwa andihlukumezanga khonokho nje ukuthi sanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare nokufika ngasebenza nzima engadini ngivele ngiwumuntu olemthungo eminingi khanya kwandimazithuka so yizo izinyalo engingatho kwakathesi ngilazo umuntu okade ehlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Otilia Sivanda osanda ukuphuma ejele lekhami lechikurubi Maximum Prison ukuziphetha izanamhlanje nanzi ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele
Hayi ke sibuqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.